Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina Gumiguru 6 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanonga vachingotaura, chingotaura. Inopedzisira yatinonzi idare rekungotaura chete, but pasina zvinhu zvichazoitika. Vanhu kunze uko havabenefiti anything, hapana chavanowana. Tiri kuti kuvhira nhasi kana vechiuya kunogo. Kana vekauya kuzotaura zvinhu, vanhu vanofanira kuona mutsauko.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo chikamu chechina cheparamende yechisere vachikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisangogadzira mitemo chete asi kuti dziremekedze nekuteedzera mitemo yacho. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanobvuma kuripa murimi wechichena akatorerwa purazi nemurume wavo Mushakabvu Solomon Mujuru kuBeatrice. Vagari vekwachiadzwa mudunhu reManicaland vochikira utano hwavo zvitevera guruva rinonzi riri kumbumurwa mumisha yavo neimwe kambani iri kuchera mangoda mudunhu iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo chikamu chechina cheparamende yechisere vachikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisangogadzira mitemo chete asi kuti dziremekedze nekutevera bumbiro remitemo. VaMugabe vanonzi vabva vasimuka pavapedza kutaura muparamende vakananga kuMalaysia zviri kunzi vari kuenda kubasa. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vati chikamu chechina cheparamende yechisere chiri kutanga apo mutemo mizhinji munyika iri kuvandudzwa kuti ienderane nebumbiro remutemo, uye vati pane mabhiri akawanda chose achaunzwa kuparamende kuti azozeiwa asati aitwa mutemo. Mabhiri aya anosanganisira rekuvandudzwa kwemashandiro emakanzuro ekumaruwa, bhiri remadzishe, bhiri rekuvandudzwa kwemashandiro ematare edzimhosva kuti akwanise kutonga nyaya dzezvemabhizimisi, pamwe nebhiri rekurerutsa kuvhurwa kwemakambani munyika. Mamwe mabhiri achazeiwa anosanganisira mabhiri ekurerutswa kufambiswa kwemabhizimisi munyika, pamwe nerekuti vanhu vakwanise kushandisa midziyo yakaita semotokari, materevhizheni nemombe kuti vatore zvikwereti kumabhanga. VaMugabe vatiwo mutemo wePublic Health Act uyo wakadzikwa muna 1924 uchavandudzwa muchikamu ichi cheparamende, uye vatiwo mutemo wezvezvicherwa uchavandudzwawo kuti nyika ikwanise kuwana pundutso kubva muzvicherwa zvayo. Vaenderera mberi vachiti mutemo wekudzivirira chitsotsi nechigandanga pachishandiswa michina yechizvino zvino, weComputer Crimes and Cyber Security Bill neElectronic Transactions and Electronic Commerce neData Protection Bill ichazeiwa muparamende yavaparura nhasi iyi. Nhengo dzebato rinopikisa reMDCT dzaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vataura mitemo yavanoda kuti idzikwe muchikamu cheparamende ichi, makurukota avo haasi kuita basa nemazvo uye havaoni mitemo iyi ichibudirira. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT zvakare vari nhengo yeparamende Muzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kudzika mitemo inoita kuti vanhu varerukirwe neupenyu.
Asi izvozvo hazvisati zvamboitika, vanongoya vachingotaura chingotaura. Inopedzisira yatinonzi idare rekungotaura chete, but pasina zvinhu zvichazoitika. Vanhu kunze uko havabenefiti anything, hapana chavanowana. Tiri kuti kuvhira nhasi kana vechiuya kunogo. Kana vekauya kuzotaura zvinhu, vanhu vanofanira kuona mutsauko kuti pavakapedzisa kutaura gore riya riya kana kuti mwedzi uya uya vakadai, but izvozvi kwane mutsauko wakadai. Asi zvese izvozvi chokwadi hatizvioni izvozvo.
mutevedzeri wevanokwekera nhengo dzemdct vachimirira Bulawayo Syndrome National Assembly amai Dorcas Vanda vatiwo nguva nenguva vamugabe vanotaura asi hapana chinobuda. Mumiriri wesunningdam National Assembly amai Margaret Matenga vati uori hwanyanya munyika uye vashamisika kuti vamugabe havana zvavataura pamusoro penyaya iyi.
Nenyaya imwe yavasina kutaura nenyaya yecorruption ndiyo yataka takatarisa kuti vachataura nyaya yekuti corruption yanyanya munyika, nekuti corruption ndiyo yadonedza nyika zvakanyanya. So ndo zvataka takatarisira kuti vataure.
Vanomirira Buyera North muNational Assembly vaWilliam Mutomba veZanu PF vati urongwa hwavamugabe hwakanaka chose asi haugoni kubudirira kana makurukota akasaunza mabhiri kuparamende.
Zvimwe izvi zvinodependa kuti mabhiri acho avari kuda kuti auye kuparamende ari kuuyiswa here nethe executive. Akasauya kuparliament then parliament inenge isina basa, but otherwise those zvekutaurwa kuti zvekufanga kuti zviuye zviitwe nema MPs aiwa tiri kuzvifarira ende totenda chaizvo baba nezvavaita izvozvo.
Ishe Inos Musarurwa vati vanotsigira chose urongwa hwavamugabe zvikuru sei mabhiri ekusimudzira upfumi hwenyika pamwe nechirongwa chekuunza mabond notes munyika. Paramende yaparurwa nhasi iyi ichatanga basa nemusi wechipiri svondo rinouya, apo ichaita musangano wekuronga zvebudget regore rinouya muHarare. Zvichakadai, nhengo dzemdct dzaudza mutauriri wenational assembly vajacob mudenda kuti dzatumirwa tsambambozha dzichifukidzirwa mushure merunyoro rekupe rwekuti dzaironga kusveveredza vamugabe vachivhura paramende nhasi. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri wemdct vachimirira kuwadzana East National Assembly vaNelson Chamisa vakurudzira kuti paramende iongorore nyaya iyi vachiti kave kechitatu izvi zvichiitika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatiwo izvi hazvina kunaka uye nyaya iyi inofanira kuongororwa. Vamudenda vakwidza nyaya iyi kukomiti yepamusoro yeparamende yeStanding Rules and Orders kuti iite ongororo nekugadzirisa nyaya iyi. Zvichakadaro, nhengo yemdct inomirira Mutasa Sendro vatreva Saruaka varambidzwa kupinda mudare paramende nhasi sezvo vange vakapfeka bhatye rine mavara seari pamureza wenyika. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kushandiswa kana kutengeswa kwemureza wenyika, danho rinonzi nevamwe rakanangana nevanhu vari kuratidzira vachishandisa mureza wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makatsierera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanonzi nhasi vaita musangano kuLondon nava Guy Watson Smith, murimi wechichena wavaka akatorerwa prazi rake nechisimba muna 2001 namushakabvu Solomon Mujuru, avo vaive murume waamai Mujuru. Mutauriri webato reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vanoti musangano waitwa naamai Mujuru navaSmith uyu ndewekutanga muurongwa hwekuti vaone kuti vangaripa sei vaSmith nekurasikirwa kwavakaitwa nepurazi ravo pamwe nemidziyo yavo. Vamujuru vanonzi vakatora purazi reAlmain riri kuBeatrice mudunhu reMashonaland East, iro rinonzi rairimwa fodya zvinotyisa navaSmith, izvo zvakaita kuti murimi uyu atize achienda kuFrance kunove kwaari pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamawarire.
Ihurukuro dzavatanga dzichaenderera mberi dzichisanganisirawo magweta avo achazenge akudi akuuya vachigara pasi vachikurukura. Bati nyaya yakanyanya kukosha inobuda mune zvaitwa namai vati ivo vanoda kutaridza zvichazenge zvichiitwa nehurumende yePeople First kana tatora masimba muna 2018. kuti ivo vachagara pasi nevaimbova varime vechichena muno.
Vazhinji vangada kuziva kuti sei bato renyu kana kuti amai mujuru vatanga kuita hurukuro nava Guy Smith, nokuti pane wakawanda vana veZimbabwe vanofunga kuti vaifanira kunge vatanga kugadzirisana ukama hwebato renyu kana hwavo nevanhu vari muZimbabwe.
Chatinoda vakandemira ndechekuti tiri kuda kuti vanhu vakapiwa minda vagare panzvimbo dzavakapiwa zvakanaka, vasingabviswe bviswe. Mukatarisa ndonyaya yatiri kutaura patinoti isusu rationalization, kuti tinoda kuunza kugadzikana mukati nevaya vakapiwa minda. Saka zvatiri kuita izvi zvecompensation, tiri kuti isusu kana vaya vanga vari varimi vechichena vakapiwa muripo vachibhadharwa zvakafanira, tagara pasi navo mukumbwanana nomukuyanana, toona kuti tingavapa pakadii.
Sei mai mujuru vakatora nguva yakareba kubva muna 2001 kusvika iye nhasi vasina kunge vagadzirisa nyaya iyi? Nokuti vamwe vanofunga kuti nekuti vapinda mune zvematongerwo enyika vane bato rava kutungamira vakuda kuzvichenura.
Makore maviri matatu adarika mai mujuru vanga vachitsvaga vaWatson asi vanga vasingavawani.
Avo vanga vari mutauriri webato reZimbabwe People First vaJealous Mawarire vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekupenalonga vopomera mugodhi weRed Wing uri pasi pekambani yeMatalion Management Private Limited mhosva yekusakoshesa upenyu hwevanhu mushure mekupfuurwa kwevarume vaviri nevanochengetedza mugodhi uyu vachiuraya mumwe murume pamwe nekuwadza mumwe mugari anonzi aiedza kubatsira shamwari yake yakanga yapfuurwa. Vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuchera goridhe mumunda wekambani iyi zviri pamutemo. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Amai Violet Munorwei, mudzimai wemushakabvu vatafadzwa Liwani, vaudza Studio 7 kuti kubva zvaurawa murume wavo vakangowana mazana manomwe madhora, uye vanoti vakuru vemugodhi weRed Wing havachadi zvehurukuro dzavaive vavembisa.
Takapiwa $700 yeburial sheet. $700 iyoyo ikashanda panhamo ikapera. From now mwana wangu ane 1 year 5 months hapana chandati ndapiwa. Takaenda kuRed Wing mine vakati pakepesi rakati vakati uye nemapepa epostmortem. Ofisi mapepa acho hatisi kupiwa. Varoramba varongoti muzodzoka musi wakati. Saka izvizvizvi handina chandati ndapiwa neRed Wing mine.
VaDavid Madzikatire ndemumwe wavakapfurwa musi waurawa vaLewani. VaMadzikatire vanoti vakapfurwa vaenda kunotora mushakabvu vaLewani avo vaive shamwari yavo. Kunyange zvazvo vakakuvara zvakaipisisa, VaMadzikatire vanoti havana kana rubatsiro rwavakawana kubva kumugodhi weRed Wing.
Takashudhiwa nemapoint nemasecurity guards yeRed Wing mine. Apo ndaendana kunoripota kuti friend yanga yangu inonzi Tafadzwa Lewani yashudhiwa yashaika. Then naizvozvo security officer vakabva vano ndichedzera masecurity guards avo kuti hadi shoot. Then ndakubva ndanoshutiwa taiwa ipapo pagedhi tichitaura nemasecurity guards tiri kunze kwegedhi iwayo mukati mavo. Tovataenda kumaini, tichisvika kumaini vakati hapana chatinokwanisa kuitirai, dzokai kupolisi, munoudzai kupolisi. Then zvadaro nanhasi hapana chavati vakombanzita kana ini mari yekuenda kuhospital hapana chavakaita.
Vaviri ava vanoti vave kuzoendesa mugodhi uyu kumataredzi mhosva kuti varipwe sezvo vakuru vemugodhi uyu ari kuramba kutaura navo. VaJacob Mafume, vanovagweta rava kubatsira vaviri ava kuenda kumatare, vanoti kuurawa nekushungurudzwa kwevanhu vanogara munharaunda mune zvicherwa kuri kuramba kuchikwirira, nekudaro vachange vachibatsira vaviri ava kuti mimwe migodhi idzidze kukosha kweupenyu.
Saka isusu taona kuti nyaya yemamaini yekuuraya vanhu inyaya yakuramba ichingoenderera pasina zvinoitika. Saka tati isusu ngatinge tichiitisa matare mamigodhi iyoyi kumatare tichiclaima mari yakawanda chose, nokuti ivo vari kutora mari yakawanda mumagodhi yavari kumaina iyi.
Vafarai Maguu, mukuru wesangano rakashumirira Center for Natural Resources Governance, CNRG, vari muviri wekodzero dzevanogara kunowanikwa zviwanikwa, vanoti makambani ari kuchera zvicherwa muZimbabwe ari kuregwa achiita madira ajojina asi vachikonzera ndufu zhinji.
Mamining companies muZimbabwe vari kuuraya vanhu vagari venzvimbo dzavari kushandira, uye vanochera zvicherwa izvo vasina license makorokosa. Mapurisa haana chaari kuita, instead vari kuuya kuzobatsira kambani kuiprotekta kuti kana vanhu vaita kana kuratidzira, mapurisa ndo vari kuuya kuzodzima kuratidzira ikoko. Asi ava vari kuuraya vanhu ava havasi kusungwa, vari kusiyiwa vakadaro.
Pavakanyorwa tsamba nemagweta ekuti vachasungiswa nekutadza kubatsira mhuri mbiri idzi mushure mepfumvu yavakakonzerwa nevanochengetedza mugodhi uyu, vakuru vekambani yeMetalon inova muridzi wemugodhi weRed Wing vakaramba kuti vane chekuita nevaviri ava kuburikidza netsamba iri mumaoko eStudio 7. VaClayton Matsika vari kupomerwa mhosva yekuuraya vaLiwani pamwe navaWilliam Mutuswa navaBenedict Chikanda vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vamadzikatire pari zvino vari kunze kwejeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zana remadhora pamunhu yakatarwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Modadigwa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika shanu dzine masimba kudarika dzimwe dzose dziri musangano reUnited Nations Security Council dzakomekedza kuti vaimbova mutungamiri wehurumende yePortugal vaAntonio Guterres vashande semutungamiri mutsva wesangano renyika dzepasi rose. Nyika idzi dzazivisa kuti dziri kukoromekedza kuGeneral Assembly kuti vaGuterres vadomwe pachigaro ichi kubva musi wa 1 ndira 2017 kusvika musi wa 31 zvita 2021. VaGuterres vane makore 56 ekuberekwa uye vachange vachitora chigaro chiri kusiyiwa navaBan Ki-moon avo vave kuenda pamuchikandigere. Dutu mpengo Matthew riri kurova chitsuva cheBahamas rakananga kuFlorida muAmerica, apo vagari nevanobatsira munguva dzenjodzi mudunhu iri nemamwe matunhu ari kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kweAmerica vari mushishi kuedza kutiza mvura yakasimba iyi isati yasvika munyika yeUnited States nhasi. Governor weFlorida vaRick Scott vaudza vatori venhau kuti dutu mpengo iri rinogona kuramba riri muchikamu checategory 4 riine mhepo inosvika makiromita mazana maviri nemashanu paawa parichasvika munyika manheru anhasi. Nyaya yekutyisidzirwa nerufu kwenhengo dzedare reparamende dzeMDCT kuti dzisaratidzire apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vange vachitaura mudare reparamende yakonzera kusawirirana kwakanyanya pakati pehurumende nevanopikisa. Vanopikisa vanoti vanofunga kuti izvi zviri kuitwa nevasori. Nhengo yedare reparamende inomirira Harare West muzvare Jesse Majome mumwe wakatumirwa mashoko ekutyisidzirwa aya uye vaudza Studio 7 kuti kana mwana wavo akatumirwawo mashoko aya panhare mbozha. Kune dzimwe nyika kusanganisa kuSouth Africa neBritain, nhengo dzedare reparamende dzinombokandirana makobvu nematete mudare reparamende kana nemutungamiri wenyika chaiye, asi izvi muZimbabwe zvinonzi hazviitike. VMDCT vakambozviita gore rapera nemamwe makore apfuura, asi mazuva ano vanoti vave kuchisidzirwa nerufu nemunhu anenge achizviti hitman. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vaudza Studio 7 kuti havasati vapirwa nyaya iyi nekudaro zvinonetsa kuti vataure. Vatiwo nhengo dzeparamende idzi hadzina kumhanara iyo vangoitawo zvekuverenga nyaya yacho mumapepanhau. Mukuzaya nyaya iyi nezvimwe zvataurwa navamugabe, tabata sachigari weZANU PF kuUK Province vaNick Mangwana uye mutauriri weMDCT vaObert Gutu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti vari kutiwo kudii nekutyisidzirwa kwenhengo dzebato ravo.
Zvino zvinotyisa nokuti kuti ufunge kuti nyika yakaita seZimbabwe inozvitiyo. Tinonzwa vanhu vezano vazhinji President Mugabe achiti Zimbabwe inorunyararo, uyaye parliamentary and constitutional democracy. Asi kana vanhu vozotumirwa mameseji akadai vari nhengo dzeparamende dzeMDC chete, zvinotaridza kuti hazvina kumina mushe. Kune vamwe vanhu vane vana vavo nemadzimai avo akatumirwa meseji imwe chete yandaverenga iyi. Zvinotyisa izvi, Blessing.
Vamangwana, munotenderana here nemuono iwoyo uyo?
Kunzwisa kuri kubva vaGutu nako ndinokunzwisisa, asi handibvumirani navo. Vauya neshoko rakanaka zvikuru panguva yakanaka pamwaka wakafanira. Nokuti mukatarisa parliamentary program yapiwa na president, pasitaurwa nezve cyber crime bill. Cyber crime bill ndoriri kuiswapo kuti ridile neyava kutsanangura iyi inova cyber terrorism. Ndoiri kuitika panapa. Saka kana iri cyber terrorism, we don't know who is terrorizing people. Kana kuno kuindodzisiva dzobva kuZimbabwe, zvinotondiudza kuti usatsika muZimbabwe. Musi waunotsika muZimbabwe tikudzidaniwe. Vamwe vanotichidzirawo vachiti iwewe uri kutaura izvozvo uri kumhiri ikoko chadhina namai vako kuno uko. Handiti muri kuona i-cyber terrorism yese iyi. Saka ndati zvaitwa mumwaka wakafanira, ngatiregei kukurumidza kunongedzana uroyi, ngatiregei kukurumidza kupomhana uroyi, ngatingoti munhu uyu munhu ane unzvori.
Pindai tinzwe vagu.
Zvataura Nick ndiri kuzviwa. Ari kuti munhu anozviti hitman uyu iterrorist, kana kuti tingangoti munhu uya anopurikidza mwero. Ichokwadi, asi ndaanchifungira kuti Nika achadawo kutaura zvakawanda achibudisa pachena kuti iye uyu hitman anopfurikidza mwero uyu hakusiko kutanga achiita zvake izvozvo zvekuita zvinhu zvokupfurikidza mwero, kupinza fiye muvanhu, kutyidzira vanhu norufu nezvimwe zvakadaro. Ndofunga tiri kurangarira zvekuti pakaitwa futi official opening yeparliament, handichanatsouyeuka hangu kuti mwedzi upi, asi mwedzi mishoma yapfuura iyi naPresident Robert Mugabe, mamembers of parliament edu eMDCT vakatambirazve mamwe mahwi akafanana neiwawava ahitman okuvhundutsira, okutyityidzira. Vamwe vakatonzi musatomboswedera pedo nemba yeparamendi nokuti hatidi kuonai mukasvikapo. Unongonyangarika tokutorawo tsakatika woshayikwa zvakaita munina wedu uyu itaidzamari. Saka chaakutityisa ndechekuti sei vacho vanopfurikidza mwero vecyber terrorism yataurwa nani vari vanhu vanongonanga nhengo dzeparamendi dzedu chete dzeMDCT.
Vamangwana, todzoka kwamuri. Imwe nyaya yataurwa nemutungamiri wenyika inyaya yekuvandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema. Izvi zvakakosha sei?
Izvozvo chinhu chakakosha zvikuru nokuti zvazviri kuitika kubvira mutemo uyu pawakaitwa, kubvira kucabinet president vaitaura zvakawanda kuti mutemo uyu ngauinterpretwe kana kuti ngautsanangurwe uchidai. Kana vataura kuti unotsanangurwa uchidai, pouya minista munyowani. Minista uya akauya aingoti inini ndikuteera mutemo. Saka zvai zvinoita papava neyatinoti disparity between policy and legislation. Nauro yatiri kupa kuvanhu, shoko riri kuenda kuvanhu riri kungoti riri kuti ukangouya chete kunoku ukaita chakati ukaita sectari unotorerwa sectari yako. Saka iko zvino zvikaitwa kuti zvese zvenge zvava kutaurwa neshoko rimwe chete zvichitaurwa people vakuimba kubva mubhuku rimwe chete rweriyo. Zvinobatsira chaizvo.
Vagutu, munoona sei mashoko emutungamiri wenyika?
Mutemo wakonzeresa uyu. Ngatitorei mutemo indigenization uyu wose wakadaro tomiita repeal. Hausiri mutemo unganzi ungagadziriswa, ungaamendwa, ungaita sei.
Mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigari weZANU PF kuUK Province vaNick Mangwana vanga vari kuLondon. Vagari vekuchiyadzwa kwamarange mudunhu reManicaland vanoti vari kushushikana zvikuru neuruva iri kubva pakucherwa kwemangoda nekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Mutori wedu Nauloida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevagari vekwachiyadzwa ndiambuya Rebecca Chishingwi vari mubhuku rasabhuku mukwada kwachiyadzwa. Ambuya ava vanoti vavakutyira utano hwevana vavo uye nevazukuru vavo nekuda kwehuruva iri kupfumburwa iyi. Vanoti vave nenguva yakareba vachiendesa chichemo ichi kuvakuru vekambani yeZCDC asi pasina matanho ari kutorwa. Ambuya Chishingwi vanoti mamwe makambani aimbochera mangoda kwachiyadza asati amiswa aipota achitotesa nemvura migwagwa yavanoshandisa uye vaisaitira mabasa avo pedyo nekunogara vanhu.
Kwedu kwachiyadzwa tiri kuomerwa neupenyu kupfurikidza nedhasti riri kumainwa. Havana kuda kutanga vataura nesu kuti takuya kumaina kana kuti watisimudze. Takangoerekana vatosvika vakutomaina zvekuti izvozvi dhasti usiku tinongora tichiti kana uende panzvimbo imwe isina dhasti asi unongorinzwa kunge undori mukati mwaro nekuti ratinyanyira dhasti. Saka tiri kuti kuwana wadiki hapana zvaungatibatsirawo nazvo here kuti wana awa kufema kwavarikuita dhasti varege kubva wakura wakadaro vanoita zvirwere.
VaMalvin Mudiwa ndivo sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzevagari venharaunda iyi reMarange Development Trust MDT. VaMudiwa vanoti nyaya yekupfumburirwa huruva kuvanhu venzvimbo iyi yanyanyisa kwazvo uye vave kutokumbira kuhurumende kuti ipindire panyaya iyi.
Nyaya yedhasti yakaipisise zvinoda agent attention like now. Izvozvi zvipatakaendapo kuseri kwedzimba dza village head tinoengana dzatowo padhuze pekuda kutovharwa negomo rariunganidzwa neZCDC pairi kumaina. Dhasti racho ririko riri kubuda harina kumira mushe. Vana vaafektwa ka tirikungoti dai hurumende yanga itinzwirawo tsitsi yangotoona kuti zvakuda kuti agent attention. Isusu zvatai tichifungira nezvazvo kuti dai yambomira kumbomaina yotanga yagadzirisa zvine chekuita neupenyu hwevanhu kuti upenyu hwevanhu husave first, nekuti nyaya yacho haina kumira mushe. Saizvizvi takatonyore tsamba kuna Minister of Mines tichitaura kuti behavior ZCDC zvayakafomerwa handizvo zvotaakuona izvozvizvi, ngaigadzirise zvinhu zvayo zviite in order.
Sabhuku venharaunda iyi vatanyiswa tinoengana vanoti vapererwa nezano sezvo vechidiki varivo vakanyanya kutarisana nenjodzi yezvirwere. Sabhuku tinoengana vanoti vanotarisira kuti vakuru vekambani iyi iri kuchera mangoda vateerere kuzvichemo zvevagari kwete kuisa rudo rwavo rwemari kumberi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani yeZCDC kuti tinzwe divi ravo pamusoro penyaya iyi kunyange hazvo pange pane matanho ekuedza kuvabata parunhare nhasi. Takundikanawo zvakare kubata gurukota rinomirira dunhu reManicaland muzvare Mandichimene pamusoro penyaya iyi uyewo mudzviti vafungaimbetsa vedunhu rino. Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Matron Mafaune vanoti zvirwere zvinosanganisira asima, chikosoro nezvimwewo zvinowanikwa nekuda kwekugara nguva refu vanhu vachifema mweya kana mhepo ine huruva. Vanoti veruzhinji vakatarisana neizvi vanosungirwa kunoongororwa kuchipatara nekukurumidza kuitira kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nezvechirongwa chakaparurwa zviri pamutemo nezuro nedare reparamende cheUnited Nations chinonzi He for She Campaign, icho chinokurudzira vanhurume kuti vashande pamwe chete nevanhukadzi mukuona kuti munhu wese awaniswa mikana yakaenzana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura zviri pamutemo chikamu chechina cheparamende yechisere vachikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisangogadzira mitemo chete asi kuti dziiremekedze. VaMugabe vabva vasimuka munyika vakananga kuMalaysia. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanobvuma kuripa murimi wechichena akatorerwa purazi nemurume wavo Mushakabvu Solomon Mujuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevele.